nerakana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniroa kanaka wa tereri, tinosanga na zakare maniroa nasi uri musuwe chitatu, zvita 22, 2021. Makatera ku Studio 7, nifenyirenya zirukuitika mZimbabwe, zamuno piwa ni Studio 7, irimu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti yezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti vanhu gumi nevana vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro. United Nations yonyorera mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa tsamba ichinyunyuta nemutemo uri kuda kuvandudzwa une chekuita nemashandiro emasangano akazvimirira oga kana kuti Private Voluntary Organization Act Amendment Bill. Zimbabwe yocherechedza zuva rekubatana pakati peZANU PF nePF ZAPU mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachiti kutaurirana ndiko kunoshanda asi vanopikisa vachiti muromo auzarirwe nerwizi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu gumi nevana vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro zvasiya vanhu vafa nechirwere ichi kubva zvichatanga kupararira vave zviuru zvina nemazana masere negumi nevapfumbamwe kana kuti 4819. Vanhu zviuru zviviri nemazana matanhatu nemakumi masere nevapfumbamwe kana kuti 2689 vakabatwa nechirwere ichi nezuro zvasiya vabatwa nacho kubva zvachatanga kupararira vave zana rezviuru nemakumi mapfumbamwe nemanomwe zvine mazana manomwe nemakumi matanhatu nemasere kana kuti 197,768. Vanhu vabaiwa nhomba yekutanga vave mamiriyoni mana nezviuru makumi matanhatu nezvipfumbamwe zvine makumi maviri nematanhatu kana kuti 4,069,026. Vanhu vabaiwa nhomba kechipiri vave mamiriyoni matatu nezviuru makumi masere nemaviri zvine mazana matanhatu nemakumi mashanu nemumwe kana kuti 3,082,651. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba mukupera kwemwedzi uno kuti inyatsoshanda zvakanaka. Zimbabwe nasi yacherechedza makore makumi matatu nemana panyoreranwa chibvumirano cheUnity Accord icho chakabatanidza mapato akarwira rusununguko rwenyika anoti PF ZAPU neZANU PF muna 1987 mushure mekunge paita kusanzwisisana pakati pemapato aya izvo zvakaurayisa vanhu vanofungidzirwa kuti vanodarika zviuru makumi maviri zvikuru kumatunhu anoti Midland neMatabeleland. Godwin Mangujga anotipanyaya inotevera.
Mashoko ako ekupembera zuva iri mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa varumbidza vakanyorerana chibvumirano ichi vaShakabu Joshua Ngomo vaitungamirira PF ZAPU navaRobert Mugabe vaitungamirira ZANU PF vachiti chibvumirano ichi chakaunza runyararo nekugadzikana munyika.
We are truly grateful to these two great men. The two liberation movements, ZANU and PF ZAPU, rose to the challenge of reuniting, then to rebuild from the ashes of a bloody, protracted armed struggle.
Vati Unity Accord yakaunza runyararo nekugadzikana munyika izvo zvave kuita kuti nyika ikwanise kuita budiriro nekusimudzira mararamiro everuzhinji. Vamunangagwa vati chidzidzo chikuru chinobva pane zvakaitwa navangomo navamugabe ndechekuti kupokana kwese kunogadziriswa chete nenhaurirano dzinoitwa murunyararo. vati vakazvipira kuramba vachitaura nevanhu vari mumatunhu akaurawa vanhu panguva yekukura undi nechinangwa chekuona kuti marwadzo avo apodzwa. Vatiwo madzishe ari kutungamira basa iri pamwe nekuona kuti nzvimbo idzi dzasimudzirwawo sedzimwe nzvimbo munyika. Asi mutungamiriri wezapu uye ari mwana wemushakabvu vaJoshua Ngomo vasipangilizwe Ngomo vati zuva ranhasi harisiri kupemberera asi kuchema vanhu vakaurawa panguva yekukura hundi.
Tinorangarira vanhu vakaurayiwa neguguru raundi, vana mai nevasikana vakarepiwa neguguru raundi, vanhu vakanyamarara disappeared nekuti vari kupinanasa tizive. Saka harisiziva zuva rekupembera iri. Isusu vezapo, isusu maZimbabwe anoda runyararo, isusu vanhu vekumidzenzi nekumateverereni. Saka hatipemberi, tiri kuchema zuva remisodzi.
Pamashoko avamunangagwa ekuti vari kusangana nekutaura nevanhu vekumatebeleland nemidlands vangomuvati chakakosha kutanga kutaura nezapo nekuti vanhu vakapondwa muzita rebato iri.
Vanhu vakaurayiwa nezita rezapo, vanhu vakafira muzita rezipra, vanhu vakafira kuva masapotazi ezapo. Saka kana vachida kutaura ngavauye vetange nezapo, ndipo panotanga nyaya. Kana vachitaura nevamwe vese vese ava, haiwa havari kutaura zvavo, asi vanhu chaivo vekutaura navo izapo ndivo vanhu vakafirwa, ndivo vanhu vakaurayiwa vakafirwa nevanhu.
VaAlick Gomo vati havachaona kukosha kweNational Unity Day nekuda kwekuchema chema nekugunun'una kuri kuita vanhu vakawanda munyika.
Tichitarisa divi rekumatebeleland kune vanhu vachiri kungochema nenyaya yekuti nyaya dzavo hadzisati dzagadziriswa. Tozotarisa matambudziko aripo iko zvinezvo ekuti vanhu vari kungonyunyutawo nekuda kwekuti kodzero dzevanhu hadzisi kunyatsoteedzerwa chaizvo chaizvo. Wotarisa zvinobuda musarudzo, vanhu vanenge vachingoti pane kubiridzirana kuripo. Wozotarisa kutukana kuripo kwemapato, vatungamiriri vemapato vacho vanofanira kunge vachitungamirira kuti vanhu vabatane vazvo. Vanoratidza kuti vari kukakavadzana zvakanyanyisa, hapana kuwirana kuripo.
Mukuru wemedia center vaErnest Mudzenge vaudza Studio 7 kuti zuva ranhasi rakakoshera zapo nezanu, asi vakati vanhu vanogonawo kudzidza kubva kune zvakaitwa navangomo navamugabe. PF Zapo ndiro raiva bato guru raipikisa muna 1980 uye zvichitevera Unity Accord mapato aya akabva abatana kuva zano PF. Asi vamwe vaive nhengo dzezapo vasina kufara nezvaitika muzano PF vakabuda vakadzokera kunoumba zvakare bato ravo rezapo. Zuva rakasainwa Unity Accord musi wa22 zvita1987 rave zororo rinocherechedzwa gore rega rega musi uyu. Chibvumirano ichi chakanyoreranwa mushure mekunge hurumende yatumira mauto e5th Brigade kuMidlands neMatebeleland ayo ari kupomerwa mhosva dziri kuponda. Vakawanda vakafa munguva iyi vachiri vakavigwa mumakuva akawanda kana kuti ari mumigodhi iri mumatunhu aya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.
Numa the United Nations ina kana kuti special rapporteurs dzinoshanda masangano anoona nezvekodzero dzevanhu musangano iri dzanyorera tsamba kumutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa dzichiti bhiri rakaparurwa neZimbabwe kuvandudza mashandiro emasangano akazvimirira oga kana kuti Private Voluntary Organization Amendment Bill rikatambirwa sezvarakaita rinenge richimbunyikidza zvakanyanya kodzero dzemasangano akazvimirira oga nemashandiro awo. Numa idzi dzatiwo zviri kuitwa neZimbabwe handizvo zviri kukurudzirwa kuti zviitwe paurongwa hwepasi rose hwekurwisa matororo pasi pesangano reFinancial Action Task Force kana kuti FATF. Sangano iri rakaumbwa nenyika nomwe dzakabudirira dzeG7 kuti rione kuti matororo haashandise dzimwe nyika mukufambisa mari. United Nations inoti bhiri reZimbabwe rinotyorawo chibvumirano charakaisa runyoro rwayo muna 1991 cheInternational Convention on Civil and Political Rights chinopa vanhu kodzero yekudyidzana nevanoda. Bhiri iri riri kunzi riri kutyorawo chimwe chibvumirano cheUnited Nations chekodzero dzevanhu kana kuti Declaration of Human Rights chinosungira nyika kuti dzichengetedze nekuremekedza kodzero dzevanhu. Numa idzi dzatiwo FATF yakatobuda pachena kuti zvisungo zvayo hazvifaniri kushandiswa kumbunyikidza kodzero dzevanhu. United Nations inotiwo mimwe mitemo irikuda kuvandudzwa nehurumende yeZimbabwe haina kujeka zvinopa kuti iyo hurumende nematare zvigume zvongoita hazvo madiro aJorgina. Asi vachitaura ne Studio 7 pakaparurwa bhiri iri gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi vakamboti havo uyu hausati vave mutemo uye vachiri kuda kunzwa pfungwa dzevanhu vakatiwo vari kuda kuti mari inoshandiswa nematororo isadarike nemuZimbabwe. Mukuziya nezvenyaya iyi tabatawo mumwe mutauriri wesangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira imafunda.
Tiri kugamuchira mashoko United Nations se organization body hombe shuwa aneteka na waya shushika na unezwa tiri kuitirwa muno muZimbabwe mashura tiri kuitirwa saka tiri kuzigamuchira kuti United Nations mukanzwa yata ura wasa izo zuiti mdawe kuti wariku proposa kumbunyikiza kodzero dzevanhu kupurukinza kodzero dzemamu organizations ya muZimbabwe wacha zviterera wacha zvigamuchira wo tererawo ogamuchirawo advice if free advice ya warikupiwa tinodavira kuti wachaigamuchira odini oiterera mashoko awo advice yataurwa United Nations. Tinotenda chaizvo kuti UN yapindira panyaya dzakadai ndozvatagara tiri kutaura nguva yapfuura iyi tichizama kutaurana pachiri tega sezvizvarwa zveZimbabwe sevana wevhu
manga muchiti kuti semasangano anorwira kodzero dzevanhu muZimbabwe
kuti zvamuri kuzama kuda kuita izvi hazvisiri pamutemo zvinochora kodzero dzakawanda zvinotikanganisira mararamiro edu asi hatisi kutererwa saka tinodavirawo kuti tinawo chivimbo chekuti hurumende yedu sinzi yakati mutungamiriri wenyika akati listening president todavira kuti wachaita listening kana vachateerera zvataurwawo neUnited Nations.
Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira imafunda vanga vari parunare muHarare. Batore zanu PF rinonzi ndiro chete risatiraisa runyoro rwaro pane zvimwe zvakatenderanwa nesangano repolitical actors dialogue kana kuti Poland kuti zviitwe mukuvandudzwa kwemitemo yesarudzo. Mamwe mapato ari muPoland gumi nemanomwe anonzi akatoisa runyoro rwavo pagwaro iri rekuti mitemo yesarudzo ivandudzwe. Mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi vanoti ivo handiwo vanotaura nezvePoland. Mashoko emunyori mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi.
Tinotenda nemubvunzo namashoko enyu asi nyaya dzekuPoland dzakaiswa mumaoko avachinamasa nomutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa pamwe chete navamangwana navamwe vatungamiriri vemusangano vari kujidzana nekuita nhaurirano nevamwe vamapato akasiyana-siyana variko kuPoland. Saka naizvozvo isu nyaya dzekuPoland hatipindiri, taita vatete munobata vachinamasa vanokuzivai zvakazara panyaya yenyaya iyoyo. Hatina zvatiri kuziva so far. Zvoto zvina mazera sokuziva kwamunoita ichi choto chatikurei kudarika ichi.
Asi mavhiki apera vamunangagwa vakati hapana mimwe mitemo yesarudzo ichada kuvandudzwa sezvo Zimbabwe yaita zvinotarisirwa neSADC. Vachinamasa vanga vasiri kudaira nhare mbozha yavo. Kuti tinzwe nezvezvimwe zviri kuda kuvandudzwa izvi tabatawo mutungamiri webato reNCA varivo mutauriri wePoland muzvinafundo Lovemore Maduku.
Tamirira manje kuona kuti hurumende ichaita sei asi tichanyatsobudisa zvese mukaona zvatakatora zviitwe zvakawanda. Takati vanhu nenge vasingaoni vaya vanofanira kunzi vapuwe mano braille vavhote vazvivhotere pache zvavo kwete kuti ataurirwezve kuvhota. Tikati hatichadi kuti vanhu vafambe vachinzi munhu otanzi handigoni kunyora handigoni kunyora zvekuita illiterate asi iri nyaya yekuda kuita chitsotso chekuti munhu azovhota achiita zvaanenge akamanikidzwa neumwe kuti aite. Takati aiwa hatichazvidi izvozvozvo chete munhu angabatsirwa kuti haagoni kunyora munhu anofanira kunge aine makore anopfuura 70. Tikataura izvo kuti maresults emaelection anofanira kubuda within 3 days 72 hours tobva kwazviri zvine zvitanokwanisa kubuda within 5 days. Takati izvozvozvo tiite zvakadaro. Tikatizve vanhu vemedia mapepa nau maradio vabvumidzwe nemutemo kuti vakwanise kubudisa maresults esarudzo kana abudiswa pamapolling station.
Zvinenge zvichifamba sei?
Akatoanaunzwa papolling station chero munhu adaumaanaunzwa wanga achimaanaunza akaanaunzwa pawadi zvakawanda zvatakataura. Tikataura sezvekuti kana iri nguva yesarudzo, mapolitical parties ese anenge aine makandidates vapuwe nguva yakatarwa nemutemo kuti imwe naimwe party ine time yainopuwa pa television zvonyorwa mumutemo kwete kungotaura zviri. Zvakuti zviriko zvisiko. Tikataura zvechiti nguva yemaelections mapurisa asanga aichine simba ravanoita kana kuri kunze kwemaelection.
Muchinangana nezvipi chaizvapa?
Kwekubvumidza kana kurambidza mameeting. Tikataura futi kuti izvi hatisoda kuti vanhu vangofandwa mapolitical parties makuru makura. Kuti nyika ifambe zvakanaka, munhu wega wega anenge aona at least 1% yemavhotsi anenge akastwa vanofanira kuti vakwanise kufandwa nehurumende, kwete kuti tikutangira pa 5%. Kudzimwe mapesende anenge aenda kupi? Saka gwaro iroro iro rine zvinhu zvese. Hakuna munhu muZimbabwe andofunga kuti ane dzimwe pfungwa dziri kunze kwezvatakataura izvozvi. Kana variko ngavataurawo dzavo vachinyatsobuda pachena, mabudiro aTwitter pachena iwavo. Saka tikuona kuti uyu urongwa hwakanaka huchatanga ihwohwo.
Sika mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakambotaura mazuva apera aya kuti hapasina mimwe mitemo yesarudzo ichada kuvandudzwa muZimbabwe.
Mutemo uchachinjwa, uchavandudzwa zvaurutaura izvi before my election aitwa a2023. Zvekuti President Mnangagwa vakambotaura zvaurutaura izvozvo zvekuti hapana mutemo yechinjwa, vanga vasati vapiwa zvinhu zvataifunga kuti zvinofanira kuchinjwa. Pavakataura vaiti kwanza vasitomboziva chachiri kudiwa chacho ndechipi. Saka handifungi kuti vachadzokorora muromo iwowo kubva patataura zvatataura izvi. Zvatakatuwirirana sePollard tichaendesa kwavari, nekuti tinosangana navo kuPollard. Tichataura nezvazvo, tichavataurira kuti izvi zvinhu zvinofanira kugadziriswa before my election a2023.
Mutungamiri webato reNCA vari mutauriri wePoland muzvinafundo Love Momaduku vanga vari parunare muHarare. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu muBotswana, Redishwane Center for Human Rights, rinoti riri kuita nhaurirano nehurumende yeBotswana mukuedza kuti varume vashanu vari muupoteri munyika iyi vasadzokerwe kuZimbabwe zvine chisimba. Shingirai madondo anoti panyaya inotevera.
Izvi zvinotevera kuraswa nedare repamusoro remuBotswana kwechikumbiro chevarume vashanu ava, avo vanoti vaTerence Charuma, vabambanani Njovu, vaBroni Nokwara, vaShingirai Kademeteme, pamwe chete navaJeremia Maenga Muru. Varume ava vakanga vaendesa hurumende yeBotswana kumatare edzimhosva sezvo vanga vachiramba kudzoserwa kumusha pamwe nevamwe vaimbi vemuupoteri pamuzinda weDuku Refugee Camp munyika iyi vachiti kuZimbabwe kuchakaberekera ingwe. Asi dare repamusoro rakarasa chikumbiro chevarume ava richiti vakanonoka kuendesa hurumende yeBotswana kumatare edzimhosva uye vakatadza kupa dare zvikonzero zvinonwisa mvura kuti sei vakanonoka kutora danho iri. Gweta ranga rakamirira varume ava vaubonyi Jonasi vaudza Studio 7 parunare vari muHaboroni kuti sangano redzvanero riri mubishi kuita nhaurirano nehurumende yeBotswana nechinangwa chekukumbira kuti varume ava sadzoserwe kumusha nokuti zvikapinza upenyu hwavo munjodzi.
Tinobvumirana nezvakatsaurwa nemutongi wedare kuti takanonoka kuendesa hurumende yeBotswana kumatare edzimhosva. Nokudaro isu vemutemo taakudzosera nyaya iyi kusangano redzitswanale kuti vaite nhaurirano nehurumende yeBotswana nokuti hapana zvatichangaita takatarisa mutemo.
Vanotiwa hurumende yeBotswana inofanirwa kuziva kuti pane umbo uzero hwekuti upenyu hwavo huri munjodzi sezvo varume ava vakasiya chiutondo kupotera muBotswana muna 2003. Vanoona nezvekuburitswa kwemashoko musangano redzvanero vaAndrew Matataya vaudzawo Studio 7 parunare kuti nhaurirano pakati pesangano ravo nehurumende yeBotswana dzakatanga asi varamba kutaura zvizhinji maererano nenyaya iyi.
Nyaya iyi ichiri patafura, nokudaro hapana zvizhinji zvatingataure maererano nenyaya iyi pari zvino, asi chokwadi chiripo ndechekuti tiri kuzeya nyaya iyi.
Gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kweBotswana vaThomas Kashesomusi vanoti hurumende yavo inoziva kuti kuchine kumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu kuZimbabwe, asi vanoti hurumende yeBotswana inozwa zvekuita nesangano rinomirira kodzero dzevapoteri pasi rose reUnited Nations High Commissioner for Refugees kana kuti UNHCR nekuti mudziwe nzira yeparuvare ndiye mufambi wayo.
Kana sangano re UNHCR ratsaurira kuti toita sei nevarume vashanu ava, isu sehurumende yeBotswana tinoita zvakaudzwa.
Nyanzvi munyaya dzekodzero dzevanhu uye vari gweta rakazvimirira muGaborone yeBotswana vaurayai urayai. Vanoti hurumende yeBotswana inosungirwa kutevedzera zvinenge zvabuda mumataredzi mhosva. Asi munyaya iyi vaurayai vanoti Botswana inofanira kusvaka dzimwe nzira dzekutaura zvinenge zvabuda mumatare, kwete kudzosera varume ava kuZimbabwe vachiti ikavadzosera kumusha zvichaita kuti Botswana itariswe nedziso risina kunaka nedzimwe nyika dzinoremekedza kodzero dzevanhu.
Kana munhu akabva kuno kuBotswana akadzokera kuZimbabwe achinzi zvinhu zvanaka, wosvika unosangana ne zvakashata kana kuti zvinoita kuti upenyu hwake hupinde pakaipa. Asi iri government yaita decision yokuti kwanaka. It's a criminal act against humanity.
Studio 7 anakukwanisa kunzwa divi rehurumende yeZimbabwe panyaya iyi, sezvo miri weZimbabwe muBotswana vabatira ishe mukono weshuro vanga vasingabatike kusvika taenda pamhepo. Asi vachitaura pamuganhu wePlumtree nevatori vendau mushure mekudzoserwa kuvamwe vapoteri kumusha munguva pfupi yapfuura, vamukono weshuro vakati hakuna munhu achashungurudzwa kuZimbabwe pasi pehurumende yavaEmerson Mnangagwa. Asi masangano anorira kodzero dzevanhu muZimbabwe anoti hapana mutsauko uripo pakati pehurumende yavaMnangagwa nehurumende yavaimbo wemutungamiri weZimbabwe kubva paakawana kuzvitonga muna 1980 muchakabvuva Robert Gabriel Mugabe. Ndakamirira Studio 7 ndiri muGaborone Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Komiti yedare reparamende yemuLibya yazoisa nhasi kuti hazvikwanisiki kuti nyika iyi iite sarudzo dzemutungamiri wenyika nemusi wechishanu. Komiti iyi inoti yabuda nechisungo ichi mushure mekutaura nevanoita zvesarudzo vemataredzi mhosva uye vanoona nezvekuchengetedzwa kwenyika. Vanoona nezvesarudzo munyika iyi vati dai dzaitwa musi wa24 ndira gore rinouya. Mukutaura mamiriro anga akaita zvinhu mugore rino, gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAnthony Blinken vanoti America haina kukanganisa kuburitsa mauto ayo muAfghanistan, nyangwe hazvo yakashorwa zvakanyanya nevamwe. VaBlinken vatiwo America iri kuedza kuumbiridza ukama nedzimwe nyika uye vakatiwo ichatora matano kugadzirisa mamwe matambudziko ainoti ari kukonzerwa neRussia iri kupamba mamwe matunhu muUkraine. Vakurudzira Russia kuti isakonzere kusagadzikana mudunhu iri. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muAmerica, amai Aleta Mujei Muzorewa, chiri kukurudzira vabereki kuti vasatyire kure kutsvaga nzira dzekuti vakwanise kutumira vana vavo kuzvikoro zvepamusorosoro zvemuAmerica, sezvo kuine vamwe vanobatsira nemascholarships akawanda. Amai Mujei Muzorewa vanotiwo vari kushanda nevamwe vekune dzimwe nyika dzemuAfrica kusanganisira Zimbabwe vachivapa dzidziso pazvirongwa zvavanoita paZoom, paFacebook, WhatsApp nedzimwe nzira pamadande mutande. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Mhlanganyauye weStudio 7 naMai Mujei Muzorewa nezvenyaya iyi.
Chirongwa ichi ndechekubatsirana kuti vana vauye kuzodzidza kuno kuAmerica zvichiita nyore kuvabereki. Kureva kuti vanowana scholarship kana kuti vanoenda kuchikoro chisinganyanyodhuri. Nepamusana pekuti zvikoro zvemunomo zvine maranges akati kuti tinotangira pane zvinodhurisisa tigozodzika kune zvisingadhurisisi. Saka chirongwa chandinacho ndechekuti ndibatsire vabereki vane shungu dzekuti vana vaende kuchikoro kuti vasanyanyoremerwa nekuti ndikange ndisina mari yakawanda mwana wangu haende kuchikoro.
Munenge muchibatsira sei kune vabereki vanenge vakateerera kana vanavo vari kuda kuti vauye kuzodzidza iko kuno kuAmerica?
Ndinobatsira nekuedza kuti tione kuti vanopinda munzvimbo dzekutsvaga mascholarship sei. Kuvataridza kuti regai ndikupei example kuti United Methodist Church ine zvikoro zvakawanda muno muAmerica. Saka United Methodist Church munoiziva kuti Iisha mwari ye Zimbabwe. United Methodist ine vanhu vakawanda veku Zimbabwe. Vanotenda mairi. Asi ine zvikoro muno mazawati. Saka vese ivavo zvikoro zvese izvozvo. Zvinobatsira vana veku Zimbabwe kuti vawane chikoro nekubudirira mudzidzo. Zvisinganyanyo meri vabereki vasingakwanise kubhadhara. Saka kukuruka ukama wakabvira huripo mukunamata.
Saka murikuwanikwa muchitaura sei nevabereki vari kunze kwenyika kana ivo vana vanenge vari kuda kuti vauye kuzowanikwa vachidzidza imomo muno murikushandisa chii?
Ndinoenda paFacebook pangu ndinonyora nguva nenguva ndikawana pekunzi pari kunzi pane mascholarships ari kupiwa vana ndinongoisawo paFacebook pangu paLinkedIn pangu ndinoisa kuya magrupu ari muno muAmerica vana ZW, GFW, Diaspora Network. Ndopa ndinongoiso zvandinenge ndawana zvekuti vanhu vabatsirika nechikoro chinenge chine mascholarship ndinoisa panzvimbo idzodzo dzese pasocial media.
Muri kuwanikwa muchitambirwa sei nechirongwa chenyu ichi? Uyezve muri kudyidzana here nedzimwe nyika dzemuAfrica?
Kudyidzana nedzimwe nyika dzemuAfrica ndozvatiri kutoita zvikurusa. Zvandiri ku panana neva nezvizvarwa zvekuZimbabwe ndiri kuzvipove kune dzimwe nyika vandinozivana navo vari muno kana vari vekuZambia kana vari vekuSierra Leone kana vari vekuGhana ndinongovapo
vanenge vachida kunyatsonzwa nechirongwa chenyu ichi vanokubata ipapi.
Ndiri kuwanikwa paFacebook pangu. Munoziva kuti pane mwana akanditsvaga paFacebook, akanditsvaga paWhatsApp pangu, akanditsvaga paLinkedIn. Mwana mumwe chete, mwana iyeye ndiri kutoshanda naye, ndakamubata ruoko kuti ngatibatsiranei. Vanondiwana paFacebook vanondiwana under Aneta Mujei Muzorewa. Vanondiwana paLinkedIn vanondiwana under Aleta Muzorewa. Vanondiwana pa WhatsApp pangu iri +1 702 245 1401.
Avo vanga vari amai Aleta Mujei Muzorewa, chizvarwa cheZimbabwe chiri muLas Vegas, Nevada muno muAmerica, vachitaura naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7. Munhau dzemitambo, vatambi vehockey yepamusoro-soro vanotambira National Hockey League muAmerica vanonzi havachaende kumakwikwi eBeijing Winter Olympics kuChina mushure mekunge mitambo inodarika makumi mashanu muAmerica yambomiswa nekuda kwekupararira zvinotyisa kwechirwere cheCOVID-19. Nepenyuro yeESPN, mapepanhau anoti reNew York Times neWashington Post anoti sangano reNHL nevatambi vatenderana kuti vasaende kumakundano aya ayo ari kutarisirwa kutanga muna kukadzi gore rinouya. Live Talk na 8 PM tirikutarisa nyaya yechirwere cheCOVID-19 munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzedu dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175, 7255 pashortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau zvakare. Bazi rezveutano rinoti vanhu gumi nevana vakafa nechirwere cheCOVID-19. United Nations yonyorera mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa tsamba ichinyunyuta nemutemo uri kuda kuvandudzwa une chekuita nemashandiro emasangano akazvimirira oga kana kuti Private Voluntary Organization Amendment Bill. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonika ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC chiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Soko izika tisenda bago VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 22 Mphalakazi 2021 ngoprofessor Jeremiah. Indabeni zethu lamhlanje.
Unity Day le mina ngithi ikhefu ngebizo ngoba ngikwazi ukuthi unity leyo okukhulunywa ngayo yiphi izapho kade uyaphuma kuzana nxa befuna ukuthi kube ilanga lesebenza kumbe ngabe liyadlulisela phambili kuphakathi kwesikhathi abantu bathole ukuphumula
abajabuka emhlobulweni emandebeleni baveza imibono ehlukileyo ngokunanzwa kwe-Unity Day
sithenje umhlangano usuqalisa abantu sebefikile yathutsha inkamba yonke njalo yamapholisa bavala amasango lamagedi bathi hayi asisavunyelwa isikhubeke ngomhlangano lo namhlanje. Sina njengebhethi ukusiphumela obala ukubana uhulumende ukhuluma okunye kodwa yena eleyinye intentions zakhe. Ngoba nxa besithi asikhulumeni sikhululekile ngendaba yegugurawundi kodwa bese besithumela njalo enye igugurawundi encane ukuthi izosixotha emhlanganweni. Kuthenze ukuthi akho abamanga eqinisweni.
Umcimbi wokukhumbula ababulawa ngumbuqazo wegugurawundi obuqoqwa yinhlanganiso ekhuthaza ukulondolozwa kwamalungelo oluntu. Ebhethi likaZulu namhlanje umisiwe ngamapholisa. Ele Zimbabwe liqhuba ihlolisiso yokudinga ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 elakho kwamukelwa ngumzimba wabantu abadabuka eZimbabwe nasezwekazi le-Afrika. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abajabuka emhlubulweni emandebeleni baveza imibono ehlukileyo ngokunanzwa kwe-Unity Day. Abanye besithi ayizange ilethe inguquko empilweni yabathinteka ngokufuthelana okwabakhona phambilini ngokulotshwa kwesivumelwano esakhokelela ekubekweni kwaleli langa njengekhefu. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekobulawayo.
Iningi labantu abadabuka emhlubulweni emandebeleni lenkabazwe lokhe belokufuthelana okukhulu ngesivumelwano esalotshwa ngomnyaka ka-1987 phakathi kwebandla le-PF SAPU leZANU besithi kasizange silethe inguquko empilweni zabo. Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Mandla Chuma uthi i-Unity Day sekulikhefu ngebizo.
I-Unity Day le mina ngithi ikhefu ngebizo ngoba ngikwazi ukuthi i-Unity leyo okukhulunywa ngayo yiphi izapho kade uyaphuma kuzana nxa befuna ukuthi kube ilanga lesebenza kumbe ngabe liyadlulisela phambili kuphakathi kwesikhathi abantu bathole ukuphumula manje kade sivele siphakathi kwekhefu lekhisimusi abanye vele ambonga ukuthi bayakhumbula ukuthi umhlaka 22 lo yiyo i-Unity Day yakhona.
Isikhulumi sebandla le-MDC Alliance umnumzana Sweden Chiroza uthi i-Unity Day ayisasizi zizalwane zeZimbabwe
ngoba lilanga lapho esingathi khona amalungezana PF athokoza kakhulu ngalokho okwayenziwa ngumnanga kaGomgabe leZANU ebantwini besiNdebeleni.
Omunye wabalwa impi yenkululeko umnumzana Matthew Sibanda uthi i-Unity Day yayingeyokubhula umlilo kuphela.
I-Unity le yabakhona yayi-Unity nje kuphela ukubambanisa abantu. Ithi asiyibonanga uncedo layo yayisebenzanga lutho ngoba yayiyinto nje ukuphenda umsindo. Ngoba zange silubone uncedo lwabakhona ku-Unity ziprandizane lezaphu imashe.
Namhlanje umongameli utshele umhlaba kunkulumo yakhe lesizwe ngelanga le-Unity Day ukuthi uhulumende wakhe wenza konke okusemandleni akhe ukubona ukuba isivumelwano esalotshwa zinkokheli zamabandla e-PF SAPU leZANU. Umunye umnumzana Joshua Nkomo nowayengumongameli umnumzana Robert Mugabe ziyagcwaliswa. Edabeni lwegugurawundi oluyilo olwadala ukuthi kulotshwe isivumelwano lesi uthe uhulumende wakhe wenza yonke imizamo yokulungisisa ukuze inhloso yokubekwa kwaleli langa ifezeke esithi abantu kababe lokubekezela njalo bazehlise njengalokho okwenziwa zinkokheli ezaloba isivumelwano sokuthula. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Izizalwane zeZimbabwe esezihlala kule South Africa ezidabuka ezigabeni zeMandebeleni laseNkabazwe zithi ukwenziwa kweUnity Day eZimbabwe yikuchitha isikhathi ngoba ngeke kube lokuthula loba ukumanyana nxa labo abathinteka ngombhuqazo wegugurawundi bengahlawulwanga labakwenzayo bengaxolisanga lokujeziswa. Uthiso Kumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
AbeZimbabwe laba bathi leli langa liqale kunanzwa ngo-1987 ngesikhathi amabandla i-PF zaphu leZANU-PF ekhumisana umlota yimizamo yokukhohlisa labo ababulawelwa izihlobo zabo, batshiselwa imizi, abanye balinyazwa ngombhuqazwe wegugurawundi. Umcwaningi e-University Witwatersrand eJohannesburg umnumzana Jethro Mpofu utshele umbuthano oqoqwe ngabenhlanganiso yegugurawundi Survivors for Justice ukuthi uhulumende angazikhohlisi ngokuthi kungaba lokumanyana okugcweleyo eZimbabwe.
Laba abayenza igugurawundi, they are politically benefiting from it. Nabathengisa abathengisayo babalekela phakathi lokhu ebephakathi bethembele igugurawundi kalisozeni zenyuko. Lokungesabeki kweni njengama-victims kuyaqhubeka nisaleki. Lesi position impahlela zithathelwayo lokhu ezathathwa. Sisiyesimenzi ukubaleka kwenu kubalekela imizi yenu lokhu elabalekayo. National culture yeZimbabwe ireflecta ilizwe elakhulumwayo.
Umnumzana Mpofu uthe okudanisayo ukuthi zinengimpawu ezikhombisa ukuthi umbhuqazwe lo ulokhu uqhubeka kwelamandebeleni kodwa sekusetshenziswa ezinye indlela ezicacileyo. Uthi okunye kwalokhu ngezomnotho ezimbi kakhulu kwelamandebeleni xaqathaniswa lezinye izabelo elizweni. Uthi ukungahlonitshwa kolimi lwesiNdebele osekuze kwafika ekuthini kuthunyelwe ababalisi abangazi ngitsho lesaga esisodwa luphawu lokuthi bakhona bafuna sife siphele isizwe samaNdebele. Ekhuluma enkosini munye induna yakwaMthwakazi uThulani Jubane uthe imizamo kahulumende yokuzikhethela abakhokhela ukusonjululwa kodaba lwegugurawundi ngenhloso yokuthi abantu bakhohlwe ngalo umbhuqazwe ayingeke isebenze.
Kufanele sikhumbule ukuthi umenzi uyakhohlwa umenzi wakhona. Nabo bebecabanga ukuthi umenzi usekhona ngoba kwathiwa khona forgive and forget. How can you forget? Into ebuhlungu kangaka abazali bakho besemsebenzini ophuphelile lo mntwana ubabona behlaba umkhulu phansi kwabalanga bomlilo besikhona ngelilanga. You must forgive and forget. Hayi noleyo ngeyenzeka.
Umgcini ihlalo wenhlanganiso yegugurawund Survivors for Justice kunkosazana noMagugu Khumalo uthi kunyamalala kwabantu, ukutshiswa kwemizi, ukudlwengulwa kwabesifazane nokudutshulwa kwabantu umphakathi ubhekile akusonto engalungiswa ngobukhokheli bukahulumende owayekhokhela lesi sihluku.
Ama-victims awegugurawundi labo abafayo nalabo abasaphila basakhala nanamhlanje bekhalela ukulungiswa ongakenzeki. Kodwa ngokubona kwethu umbhuqazwe awuzange waphela nhlobo, wantshintsha indlela owawusenza ngayo nanamhlanje usakhona. Kungakho ke besibhekeleli langa sigubha lelo langa sisho futhi ukuthi nama yasayinwa iunity accord mhlaka 22 December ayikho iunity eyabakhona.
Kodwa ke enkulumeni yakhe ukuthakazelela lolu suku lamhlanje umongameli Emmerson Mnangagwa uncomele ilanga lomanyano wathi selenze umsebenzi omkhulu wokumanyanisa isizwe. Uthi osekufanele khathesi ukuthi lisuswe embalini yokulisana okwaba khona lifakwe kumanyano wenhlelo zentuthuko. Uthe yena ngokwakhe mathupha uzimisele ukwenza konke akwenelisayo kugoqela ukukhulumisana labantu abonelwayo ngenhloso yokukhipha intukuthelo lobunye ububi obathiywa umbhuqazwe. Uhulumende wabumba iqula le-National Peace and Reconciliation Commission le-Matabeleland and Collective ngenhloso yokuthi kuncediswe bonke abachaphazwa igugurawundi. Kodwa iningi labantu abathokozi ngamalunga ale ikomishini langokuthi yabunjwa uhulumende athi umphakathi onelwayo. Mesuru 7 Johannesburg kwele South Africa inguThuso Khumalo.
Umcimbi wokukhumbula ababulawa ngumbhuqazwe wegugurawundi obuqoqwe yinhlanganiso ekhuthazwa ukulondolozwa kwamalungelo oluntu ebhejwe likaZulu namhlanje umisiwe ngamapholisa. UKathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abebhejwe likaZulu ngeviki edluleyo babhalele abomthetho bebazisa ngombuthano lo bangatholi impendulo. lamhla bavinjelwe ukuqhubekela phambili ngohlelo lwabo ngabomthetho. Umsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso yebhethu likaZulu, umnumzana Thamsa Nqancube, uchasisa ngokwenzakala namhla.
Sithe nje umhlangano usuqalisa abantu sebefikile yathwitsha inkamba yonke njalo yamapholisa yaa bavala amasango lamagedi bathi hhayi azisavunyelwa ukuthi siqhubeke ngomhlangano sanamhlanje. Mina njengebhethu kusiphumela obala ukubana uhulumende ukhuluma okunye kodwa yena eleyinye i-intentions zakhe, ngoba nxa besithi asikhulumeni sikhululekile ngendaba yegugurawundi kodwa bese besithumela njalo enye igugurawundi encane ukuthi izosixotha emhlanganweni kuthi akho abamange eqinisweni.
Umnumzana Vivian Siziba owebandla lezaphu uthandabuza ngokuzimisela kukahulumende ekulungiseni udaba lwegugurawundi.
Kuyadanisa ukuthi upresident wakhuluma wakubeka obala ukuthi hayi abantu bangakhuluma ngegugurawundi akusinto okumele abantu baboshelwe ngayo. Manje isimanga yokuthi khathi manje nxa sebevalela abantu ukuthi bahlangane bakhumbule abanye bababathonayo icala lakhona sekuyini, yena luhulumende vele uzimisele yini ukuthi alungise lolu daba? Sekusobala ukuthi vele into leka kulalutho alulungisayo, njalo ukuthi basinqabele ngendlela enjalo kutshengisa ukuthi isisekelo sombuso vele abasihloniphi ngisho lakancane.
Ingcwethi wezombusazwe umnumzana Dumisani Nkomo uthi okwenziwe ngabomthetho kuyisimanga.
Kuyinto esingakhangelelanga kuZimbabwe ele independence ele nkululeko, kodwa kumqoka nxa sikhumbula ilanga leli ikukhumbula ukubana Nkomo laye wengasela choice kwakuyi-peace accord liyana kwenziwa ukubana abantu bengaqhubeki bebulawa ngesikhathi sona lesampo.
Asanelisanga ukukhuluma lamapholisa ngoba isikhulumeli sabo besingadobhi ucingo. Abantu abalahlekelwa impilo ngesikhathi sombhuqazo wegugurawundi babiwa bezinkulungwane ezingamachumi amabili i-20,000. Sekuyiminyaka engamachumi amathathu lane wabhalelwana isivumelwano sokumanyana kwebandla lezaphu lezano, okulapho okwagcina kuphuma khona ibandla lomanyano elezano PF emizameni yokumisa ukufuthelana okwakuselizweni ngaleso sikhathi lokubulawa kwabantu emhlubulweni weMandebeleni leNkabazwe ngamasotsha ayelocuku ayefundiswe ezebutho kwele-North Korea. Ingcwethi ezicubungula ezombusazwe zithi isivumelwano lesi kasizange siqede ukufuthelana phakathi kwabadabuka ezigabeni ezehlelwa ngombhuqazwe labadabuka kwezinye izigaba ngoba besithi kabazwisisi okwabehlelayo. Imele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Live talk lamhlanje uhlelo Diaspora Forums kanye la okwenziwa ngabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Sikhangele kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Joe Biden welemelika wethule umbiko izolo wokuqinisa imizamo kahulumende wakhe yokumelana lobhubhane lwe-coronavirus. Embikweni wakhe uthe uhulumende wakhe usethumela ingcwadi zezempilakahle ezibhedlela ezibhekane lobunzima ngokusilela kwabelaphi kanye lokwengeza isilinganiso samakhiso okuhlola ukubana umuntu ulegciwane leli lubahatshi ama-COVID-19 test kits. Abenhlanganiso elawula umdlalo owe-hockey kwelemelika e-National Hockey League sebebe yinhlanganiso yakuqala ukumisa imidlalo ngenxa yokuqansa kwenani labantu abahlaselwa yi-COVID-19 elizweni. Kusukisela namhlanje imidlalo yonke eye-hockey isike yamiswa kulandela ukuqansa kwenani labadlali asebebanjwe yi-COVID-19. Ucwaningo olwenziwa kwele South Africa lubikwa luveza ukubana labo abatholakala belomkhakha omutsha we-Omicron kababi lenhlungu ezimbi ezingabalalisa ezibhedlela nxa kuqhathaniswa nomhlobo owe-Delta variant. Ingcwethi zesayensi zithi lokhu kungabe kubangelwa yukuthi mhlawumbe iningi labantu selahlatshwa ijekiseni yokuzivikela i-vaccine.
Ela Zimbabwe likuba inhlolisiso yokudinga ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 elakho kwamukelwa ngumzimba wabantu abadabuka eZimbabwe lasezwekazi le-Afrika. Le inhlolisiso ikhokhelwa ngabenhlanganiso ezimeleyo e-Charles River Medical Group besebenzisana lezinye inhlangothi zikahulumende. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umkhokheli we-CRMG uDr. Tariro Makadzange uthi ijekiseni abalihluzisisayo phansi kohlelo lwe-Zimcovax yalungiswa ngabe-Serum Institute yakwele India njalo ngokwakuqala ukubona kusenziwa eZimbabwe.
This would be a good vaccine to test out and see if it works well and could potentially be a nice solution for this part of the world.
Lo ungaba umhlobo wejekiseni lokuzivikela elihle ukuthi silizame ukuthi lisebenza kuhle na njalo lokuthi kungaba indlela elungele umhlubulo womhlaba.
Omunye wabasebenza lo Dr. Makadzange kulolu hlelo uDr. Admire Hlupeni uthi ijekiseni abayilolongayo ayiqondananga lomhlobo owodwa we-COVID-19.
Pane mando yatinoti ye-Wuhan ibo ye-China.
Kulomhlobo othiwa ngowe-Wuhan endaweni yakwele China. Kulomunye njalo umhlobo osibiza ngelokuthi yi-Beta variant owavuka endaweni ye-South Africa. Kungakho khonoko yikho okwenza ukuthi lehlukane lamanye amajekiseni okuzivikela esiwuthola okwamanje aqondana lomhlobo owodwa owegciwane. Ehlobo lwe-Wuhan variant olwavuka endaweni yakwele China.
UDr. Hlupeni uthi inhlolisiso yabo isasekusigaba sakuqala njalo izaqhubekela phambili kuphela nxa kuthe kwabonakala ukuba akuyi kulimaza abantu lokho okuyabe kutholakele. Uthi basebenzisana labenhlanganiso ezigoqela e-Medical Research Council of Zimbabwe, Medicines Control Authority of Zimbabwe, Lay Research Council of Zimbabwe, njalo zontathu inhlanganiso ziyasuthiseka ngokuqhutshwa kwalinhlolisiso. Esinye isakhamuzi semzini we-Codri Park kobulawayo, uMnumzana Abel Masina, upha umbono wakhe phezu kwalenhlolisiso.
Ingxenye engaba khona i-vaccine e-corona isenziwa ngama-Africans. Isenziwa njengokuthi yenziwe eZimbabwe la. Kuyabe kuyinto enhle kakhulu ngoba kuyenza labantu bangacabangeli into eziningi ukuthi la ma-vaccine siwathola ngaphandle ukuthi maybe asenza ukhona angasenza khona thina okubi. Kuyasenza singakhathazeki engqondweni ngoba sabe sikwazi ukuthi i-vaccine le yenziwe khonapha, yenziwe yizizalwane zakhonapha, khona hayi into enhle kakhulu.
Asanelisanga ukuxhumana lophethe uhlangothi olubona ngenhlelo zobhubhane lwe-COVID-19 elizweni uDr. Agnes Mawomva njengoba bekuthiwa ubesemhlanganweni. Kule mihlobo ethoba minwe mbili yokuvikela imikhuhlane eseyavunyelwa ngabe-World Health Organization, WHO, ukuthi isetshenziswe emhlabeni wonke jikelele njalo eleZimbabwe elisebenzisa kakhulu owe-Sinopharm lowe-Sinovac wakwele China. Ngimele Studio 7 mise Harare ngingu-Mavis Gama.
Kwezemidlalo, imuli yeqembu lenguqu ele-Highlanders namhlanje iqhube umcimbi wokubonga ophathe izikhundla ezehlukeneyo zobuqondisi kuleli qembu lakwezinye inhlanganiso. UNdumiso Gumede ngomsebenzi awenzele umdlalo wenguqu empilweni yakhe. Kubika uJoseph Njanji.
Ekhuluma ekupheleni komcimbi lo oqhutshelwe eClubhouse ye-Highlanders, uGumede uthe akalawo amazwi okubonga akwenzelwe ngabalandeli beqembu leli. Obemele abadlali ababedlalela iqembu le-Highlanders asebathatha umhlala phansi unetsayi moyo utshele uZulu obethe gwaqa kulomkhosi ukuba uGumede ubaphucule kakhulu ngesikhathi engumgcini sihlalo weqembu le-Highlanders.
Mina on behalf of the former players ndathanda ukuthi singama-players sithanda ukumbonga uGumede ngoba asenzela khona wasishiya kwelinye ibanga eliphezulu yebo siyakwazi sina sakhala ukudlala kwakungalamali enkulu ebhadalwayo kodwa ama-rewards ayewa-organizer ayimangalisa.
Umsekeli kasodolobho wakobulawayo uMlandi Ncube yena ukhuthaze abasakhulayo ukuba belandele isibonelo esenziwe ngugunebhe sokusebenzela umphakathi.
Lokho kuhle kakhulu njalo kukhuthaza abantu bakobulawayo ukubana siboyazisana sisaphila ukwenzela ukuthi abazayo abancane bebekwazi ukusebenzela isizwe. Ukuthi ukusebenzela isizwe kuqakathe kungakanani. Siyayibonga iminyaka kagumente yokusebenza esizweni njalo simfihlisela iminyaka eminingi aqhubeke esebenzele i-Highlander asebenzele uBulawayo. Asebenzele izimbabwe yonke jikelele kwabancane sithi hayi bonke lifunde ukuthi uyakwazi ukusebenzela isizwe kungenambhadalo.
Umkhosi wokubonga uGumede ngokusebenzela akwenze iqembu le-Highlanders uqoqwe ngabalandeli baleli qembu abakumagumbi amane omhlaba. Iqembu le-Highlanders lithole i-clubhouse lapho kuqhutshelwe khona umcimbi wanamhla, ihofisi kanye lendlu eseluveve yokuhlala nxa iqembu lilungiselela imidlalo ngesikhathi uGumede engumgcinisihlalo waleli qembu. Utshilo kodwa wathi lokhu kwenzakala ngoba isebenzisana kuhle labanye yelabo bezinkokheli zeqembu osaziwayo bekhona emcimbini wanamhlanje ngababalisa uChinga Dube obekunguye umhlonitshwa kanye labadlali labaqeqeshi abaludumo ababalisa uGibson Omela, uBenjani Maruwari, uHarrington Shereni, uMatinda Ndlovu kanye labanye. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanjini.
Sigqibeke uhlelo lwethu lwanamhlanje ngodaba lokuzilibazisa silo umculi womdumo weRumba uChristopher Ncube ehamba leqembu lakhe Le Manza Mnyama Sounds. Untungameli Nkomo we Studio 7 usethulela lolu daba.
Singo ka Christopher Mazolo Ncube elesihloko esithi kunzima empilweni. Nansi linsizo yakumamina echolocho izethula.
Salbonani salbonani mahlabezulu kuzindawo zonke ezibabhe ekhaya lapho enzalwa khona nalapho eSouth Africa lapho emfeshe ngakhona. Abanye bayazibuza ukuthi kanti ngubani lona ozibiza ngemanzi amnyama. Imanzi amnyama ligama engingalithanda kakhulu ngoba ngumfula engikhulele kiwo. Nginatha amanzi akhona ngifula nje ngothi nengikhule nje ngenza yonke into kiwo.
Usulesikhathi esinganani usemculweni?
Kudala ngisendimeni yomculo, kudala ngihamba le ndima. Awuqala ekhaya ngisasemncane, ngasenguyekela ngoba isimo sasingekho kahle. Ngabuya ngaqhubeka ngaza ngapha eSouth Africa, ngabuya ngadibana nendodana kamamkandla. Ngaqala lapha engangigcine khona, ngaqhubeka le ndodana kamamkandla, sasebenza sonke kahle, sisebenze sonke kahle kuma-albhamu wonke lawo awakhiphileyo, ngisho neyanale yamanje ayikhiphile, bengisebenza naye, besisebenza kahle kakhulu.
Uthi wena kunzima empilweni, ukhuluma ngani kahle kahle kulingoma?
Izinto ziyenzeka empilweni, ezinye siyazibona zisenzeka, ikhona engakhetha ukubhala isihloko sasathi kunzima empilweni ngoba kuningi osokwenzakele empilweni yami okungiphatha kahle nokungamphathi kahle, nengibona kuphatha abantu kubi kwenzakala ebantwini njengoba siphila nje. I'm not going to be able to do that.
ukulalela umculo bakuxhuma njani?
Mawufuna kini umculo uyatholakala enambeni +27 766 977 326. Iphinde +27 766 977 326. Yiko lapho enitholakala khona, nakubo-Facebook khona, naku-WhatsApp, nakuma-music store uthola umculo wami. Cela i-support ukuze ngiqhubekele phambili kubo bonke abantu bakithi.
Hayi-ke siyabonga Christopher Mazolo Ncube, hamba leqembu lakhe lapho elemanzi amnyama sounds.
Ngehlukane sihlobo othe sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Abadabuka emhlobolweni weMandebeleni baveza imibono ehlukileyo ngokumenza we-Unity Day. Umcimbi wokukhumbula ababulawa ngumbhuqazwe we-Gugurahund obuqoqwe yinhlanganiso eyebhethu likaZulu namhlanje umisiwe ngamapholisa. EleZimbabwe liqhuba inhlekisiso yokudinga ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 elakho ukwamukelwa ngumzimba wabantu abadabuka eZimbabwe lasezwekazi le-Afrika. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngu-Praxedes Jeremiah. Isithi asidibaneni ngo-6:30 kusasa ekuseni. Yeah.
Siyabonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.